ndi kuona ndeze gwara rokuwisisa vanhu voruzhinji vobaamerica namatambudziko avari kufesa izvozvi angava matambudziko ecovid coronavirus yadai kuungaya vanhu vanosvika ma400,000 vakatongopinda vakati pese pano pamagovernment building kumapaki kupi kwese vanokurudzira vanhu vose zvavo muamerica kuti vange vachipfeka mamask zvanga zvisingaiti vatrump kwamazuva 100 ari kutevera vanenge vachida kuona vanhu vachikurudzirwa tichikurudzira navo kupfeka mamask kuti chirwere ichi checovid chiderere nokuti chiri kuuraya vanhu vanosvika 4,000 pazuva rega rega vakagara zvepasi vakarivhesa mitemo yakanga yaitwa navatrump yakati wandei inosanganisira yeimmigration yavanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya munomu vamwe vainge vachidhipotewa vachidzingwa vachienda nyaya dzavo zvisina kumbowikwa vakabvazve vati ngati joinese World Health Organization yanga yaramwiwa navatrump america ikabuda isu tiri pakati pe-world pandemic chirwere chiri kuaffecta nyika dzose chinenge chida kuti nyika dzose dzinge dzichibatana kurwisa chirwere ichi vatrump vakava vabuda vaakuda kurwisa chirwere ichi vega vakanyora mutemo zvewo vabaidheni vakati ngatidzokere vakatidzosera zvekare america muchirongwa checlimate change chokuchinja kwekunze kwatiri kuona kunoitisa kuti kunenge kunonaya mvura dzakawanda kana kunopisisa america yanga yabuda zvasi riri dambudziko zvekare rinobata pasi rose saka ndiye mumwe mitemo yavakasvika musi wavo wokutanga nezuro vachisvika vachisaina yose kudzosera america mugwara rokushanda nepasi rose
munoona sekuti vanhu vachakurumidzawo here kuona kuti pano mutsauko unovabatsira
ndinozviona sokuti vanhu vachakasira chose kutiona izvozvo tichitarisa kunyaya dzomutemo wemari yatinoti stimulus iyai yavachekare kuti vaise kusenate kanokuona kwatinoita vanhu vachiruza mabasa kuti musi wechina wega wega tinoona kuti tinowana manhamba anosvika kuma900,000 avanhu vanenge vakabuda basa pavhiki rinenge rakapfuura zviri kuramba zvichipfuurira mberi izvozvo ndo zvimwe zvavakananga vabiden kuti dambudziko iroro ripere vanhu vapiwa mari vanhu votanga kunotenga muzvitoro mabhizinesi ose otanga kuhaya vanhu zvichitakasira kuonekwa zvekare izvozvo zvekare pacoronavhairas apa vakatsidza kuti pazuva rogwaro ga vanenge vachida kunge vachikushimaiwa vanhu vanosvika miriyoni pamazuva anosvika 100 avo vari pabasa vanenge vakunge vavhakisineta vanhu vanosvika ku100 miriyoni saka zvino zvinokasira kuonekwa izvozvo kwese kwese kuna vanhu vomuamerica vachionawo covid vhakisini yacho ichiuyavo
takaona vamwe vaimbova vatungamiri veamerica vakaita savaobama vabush navaclinton nemadzimai avo vachiuya kuzoona vabiden vachitora mhiko asi vatrump havana kunge varipo vakati chinge vatrump pavakataura nevatsigiri vavo vava kuenda
vatrump vakataura zvizhinji zvavanogara vachizova matundundu kuti vakaita pamakore apfuuraya makore mana apfuuraya zvakaita sokubetsera varwi vehondo vakamborwa hondo nevari muhondo kuti vakwanise kunorapwa kuzvipatara zvakaita sematekisi avakaita matekisi kasi zvakaita semabasa zvese necovid-19 vhakisini iyoyiyi asi chavasina kunge vataura ndechokuti zvimwe zvose zvavakaita vakaita izvi hazvina kunyanya kuchinja upenyu hwavanhu chaizvo munhu watongoziva isu kuti unozvirova matundundu